manera kana kamurie Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Kana zvakare manera anhasi uri musi wechina mbudzi 12/2020 makateerera mustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu makumi mashanu nevanomwe vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nezuro.
Mutongi Madam Gofa vati hupo hako dziri kuti apiwe bail nokuda kwekuti state yakaburitsa zvainoti macompelling reasons. Chimwe chacho chinova chekuti hupo ane tsika yekupara mhosva nokuda kwekuti ane imwe iri pending ichiruda kunzwikana vatatu.
Mutori wenhau Hokolo Chingono anonyima mukana wekubvisa mari yechibatiso.
Isu ana mukoti taguma chii tisina kuzopiwa chii. Hatina shato tutapiwa isu. Isu tinokwanisa chete kuzobuda nedecision iyoyo nekuti tirikuibvuma here kana tirikuiramba. Kana kuchinge hurumende yauya kubudikidza nebipartite negotiating forum yedu yetinodiscasa nyaya dzemari. Tindupi tichakwanisa kunge tichipindura mubvunzo kuti taitambira here kana kuti tati hatina kuitambira.
Sangano reZimbabwe Nurses Association rinoramba kuti rakatambira mari dzakawedzerwa nehurumende. Zimbabwe yokweshana neAlgeria mumutambo wenhabvu wakakosha. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu makumi mashanu nevanomwe vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Vanhu makumi matatu nevatatu vari vanhu vagara vari munyika uye makumi maviri nevana vachinzi vakadzoka kubva kuSouth Africa. Richizivisa zvarakawana nezuro manheru, bazi rezveutano rakati vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zvisere nemazana matanhatu nemakumi matanhatu nevanomwe kana kuti 8667 uye vapora vava zviuru zvisere nemakumi mana nevatanhatu kana kuti 8046 zvichitevera kupora kwevanhu vatanhatu nezuro wakare. Vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vava mazana matatu nemakumi matanhatu nevatanhatu, ukuwo vafa vachiri mazana maviri nemakumi mashanu nevashanu sezvo pasina munhu akashaya nezuro wakare. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni makumi mashanu nemaviri nezviuru mazana matanhatu negumi nezviviri kana kuti vadarika 52,612,000 uye vafa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nezviviri kana kuti vadarika 1,292,000. Mutori wenhau Hope Chingono uyo ari kupomerwa mhosva yekuvhiringidza mafambisirwo enyaya mumatare anyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nedare ramagistrate nhasi. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitora mutongo wavo, mutongi wedare ramagistrate amai Marehwa naZogofa vati Chingono hakodzere kupiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso, asi amai Gofa vatsoropodza vachuchisi vehurumende panyaya iyi nemashoko avo ekuti Chingono anofanira kugara mujeri nekuti mapurisa achiri kuferefeta nyaya iyi. Mushure mekunge mupurisa ari kuferefeta mhosva iri kupomerwa Chingono, vaNaison Chirape vakaudza dare nezuro kuti pane vafakazi vatatu vavasina kudoma vane mazita vari mubazi revachuchisi reNational Prosecuting Authority vavari kuda kuti vagozo vanyoresa magwaro ekuroverera chingono. Amai Gofa vati hurumende haifanira kuvharira vanhu mujeri kuti igoferefeta vachiti nyaya inofanira kutanga yaferefetwa munhu ozosungwa. Amai Gofa vatiwo zvakataurwa nemuchuchisi kuti mhosva iri kupomerwa chingono imhosva yakakura kwazvo, hachisi chikonzero chekuti chingono asapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Vatiwo hurumende haina kuunza kudare mamwe mashoko ayakataura mudare kuti akanyorwa nachingono padande mutande rake mukuparwa kwemhosva, vachiti izvi zvinoratidza kuti hurumende iri kuviga humwe humbowo. Uye vati zvakare vachuchisi ndivo vaifanira kupa humbo hunonwisa mvura hwekuti sei hurumende ichiti chingono anofanira kuramba ari muusungwa. Asi mukupeta mutongo wavo, amai Gofa vati dariraona zvakakodzera kuti rinyeme chingono mukana wekubhadhara mari yechibatiso sezvo vachiti chingono anogona kunopara dzimwe mhosva kana akapiwa mukana wekubuda mujeri. Amai Gofa vati chingono munhu akapara mhosva panguva iyo imwe mhosva yaari kupomerwa isati yapera mumatare, saka vanoona sekuti munhu anogara achikoromora mhosva. Rimwe remagweta achingono vagift mutisi vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare.
Mutongi Madam Gofa vati haakodzeri kuti apiwe bail nokuda kwekuti state yakaburitsa zvainoti macompelling reasons. Chimwe chacho chinova chekuti Hopo ane tsika yekupara mhosva nokuda kwekuti ane imwe iri pending ichiruda kunzwika nevatari.
Vamutisi vati havasi kufara nemutongo uyu vakati vachakwidza nyaya iyi kudare repamusoro vachiti chingono munhu asati ambobatwa nemhosva kuti anganzi ihoromori.
Tichaenda kudare repamusoro tichiino challenge mutongo iwoyo nokuti hatina kugutsikana nawo.
Rimwe remagweta achingono vaDouglas Coulthard vaudza vatori venhau panze pedare kuti chingono ari kushungurudzwa pamusana pebasa rake rekutora nhau, vachiti kuburitsa kwaari kuita nyaya dzeuori ndiko kwakakonzera kuti asungwe. Zvichakadai amai Gofa vati chingono agodzoka kudare musi wambudzi 26 chingono akatarisirwawo kutanga kutongwa musi wazvita 7 pane imwe mhosva yaari kupomerwa yekunzi akakurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati ashandisa zvakare dande mutande rake reTwitter. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sangano rinomirira vakoti reZimbabwe Nurses Association kana kuti ZINA raramba mashoko ari kuti nhengo dzaro dzakatambira zvikamu 40 kubva muzana zvemari dzemihoro zvakaziviswa nehurumende svondo rino kuti ichawedzera nazvo vashandi vayo kutanga mwedzi uno. Mutungamiri wesangano iri vainoki Dongo vanoti havana kumbobvira vagara pasi nehurumende vachiwirirana nezvemari idzi kunze kwekungonzwawo mapepa nhau. Vadongo varambawo zvakare mashoko ekuti vakoti vakawanda vadzokera kumabasa vachiti vari kunzi vadzokera kumabasa vari kutyisidzirwa danho ravati vari kupikisa mumatare uye nyaya yavo ichanzwikwa mangwana. Bepanhau reHerald raziisa nhasi kuti vakoti vagamuchira zvikamu 40 kubva muzana zviri kuwedzerwa kuvashandi vose vehurumende kunyange hazvo vari kuti zvishoma. Mamwe masangano evashandi vehurumende anosanganisira evarayiridzi akatobuda pachena kare achiramba zvikamu izvi achiti zvishoma. Vashandi vehurumende vari kuda kuti mihoro yavo idzokere pamadhora mazana mashanu nemakumi maviri emari yekuamerica iyo vaitambira muna gumi guru 2018. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi vadongo vanoti mashoko ekuti vatambira zvikamu izvi anonangana nekuda kupesanisa vashandi vehurumende. Ngatinzwei vachitsanangura.
Chokwadi chacho chaicho panyaya iri kutaurwa nezvayo iyi, isu sevana mukoti kana kuti isu semahealth workers sevashandi vehurumende vezveutano hatisati tambobvaisu titaurira nezve 40% iri kutaurwa nezvayo mumapepa. Isu 40% iyi takatoinzwawo ichitaurwa ichaannounzwa after cabinet meeting yakapedzisira kuitwa. Payakanga ichaannounzwa yakangotaurwa yakati 40%. Isu titori nemubvunzo kuti 40% ichi iri kurevei, ndei, imarii? Because mapesendeji hatingakwanisi kutaura nezvavo pari zvinezvi. Pamari dzatiri kutambira isu 40% of nothing is nothing. Saka tinonga tichoda kuziva kuti 40% yechi yechibva kupi zvichienda kupi. Saka musangano iwoyo asaita kugara, hurumende asati yatipedza kuti kune musangano wakadaro wekuti tigozotaura. Saka kuti zvigozotaurwa zvichinzi isu ana mukoti tabvuma, tabvuma chii tisina kumbopiwa chii. Hatina chatapiwa isu. Isu tinokwanisawo chete kuzobuda nedecision iyoyo yekuti tiri kuivhuma here kana tiri kuiramba. Kana kuchinge hurumende yauya kubudikidza nebipartite negotiating forum yedu yetinodiscusa nyaya dzemari, then ndopi tichazokwanisa kunge tichipindura mubvunzo kuti taitambira here kana kuti tati hatina kuitambira.
Tiri kunzwawo kuti vanamukoti vakawanda vatodzokera kumabasa. Zvakamirawo sei?
Hakuna zvakadaro. It's not true. Vanamukoti vanga vagara vari kumabasa. Vanamukoti vakanga vasiri kurama mabasa. Saka zvekuda kunyepa kuti anamukoti vadzokera kumabasa nekuti kune mari yakaurwa 40%, it's not correct, it's not true. Vanamukoti vagara vachienda kumabasa tichienda mazuva edu mashoma anoenderana nemari yatirikutambiswa nehurumende. Mukaona pari kutaurwa pari zvino, vanamukoti vari kunzi vadzokera kumabasa. Inyaya yedirective yetiri kuchallenja kukoti. Inova inini nyaya ichapinda mukoti mangwana. Itisiri kuda kunyanya kutaura nezvayo nekuti nyaya yekushanda kwedu nyaya yekuenda kwedu kumabasa zuva nezuva yakataurwa neministri. Isu tiri kuichallenja kukoti kuti hatikwanisi kuti tingaenda kubasa zuva nezuva zvichienderana nemari yatirikutambira.
Saka vanamukoti vari kuonekwa kumabasa ava vari kukwanisa zvavo kunge vachienda kumabasa ka?
Vanamukoti vangangunga vari kumabasa vakawanda nenyaya yekuchidzidzirwa. Asi chandinoda kukuvimbisai ndechekuti kuvaona variko ikoko hazvirevi kuti vanenge vachiisa maservice delivery.
Vanga vari mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaInoki Dongo vachitaura vari parunhare muHarare neStudio 7. Vanhu vakawanda muSouth Africa vari kutambira nemufaro kuvhurwa kwemiganhu yenyika iyi kuitira kuti veruzhinji vakwanise kupinda nekubuda munyika iyi vachitevedza mitemo yekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Izvi zvinotevera chiziviso chakaitwa nemutungamiri weSouth Africa neZuro. Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Mutungamiriri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vati nhengo dzesangano ravo dzinotambira mashoko avaSiro Ramaphosa nemufaro sezvo kuvhurwa kwemiganho yenyika iyi kuchayamura mhuri yeZimbabwe yakawanda.
Tinofara zvikurusa nedanho ratorwa navaRamaphosa pamwe nenyika yavo yeSouth Africa yekubvumira vanhu vanoda kuuya kunyika yeSouth Africa vachiuya vachiinga zvemabhizimusi pamwe nekushanya tinoti muchiro tourism.
Vajuru vati chinofadza ndechekuti hurumende yeSouth Africa yakatambira chikumbiro chesangano ravo chekuti miganho izarurwe kuitira kuti zvizarwa zveZimbabwe zvedzimwe nyika zvinorarama nekutenga nekutengesa zvikwanise kuita basa razvo.
Mushure mekunge tanyora tsamba yatakanyora kuna Minister Pando, imwe takanyora ichienda kuna Minister Patel, imwe yakaenda kuna ivo vaRamaphosa Mbune, tinotenda nekudaira kwavaita zvichemo zvedu nekuti takachema wote kati aiwa kana vanotengesa doro nevanotengesa fodya vakachema vakanzwikwa kuchingatadzisewo isusu vemabhizimusi ekutenga nekutengesa kunze kwenyika kuti tinge tichitererwawo chii. Zvino zvinofadza kukurusa.
Vaenderera mberi vachiti mhuri yeZimbabwe inorarama nekutengesa yakange yave kunonga sose nemuromo nekuda kwekuvharwa kwemiganhu.
Zvino zvinofadza zvikurusa kuti vanhu vaakukwanisa kuti vange vachienda kunyika yeSouth Africa nekudzoka kazvakare vakasununguka. Chinhu chakakosha ndechekuti kuti vapinde vanofanira kunge vaine matsamba anoratidza kuti vakaongororwa utachiwana hwecorona mu72 hours dzapfuura.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe amai Agnes Tirivangani vati vanopemberera kuvhurwa kwemiganhu kunyange hazvo vasingaoni vachidzokera kumusha nekuchimbidza nekuda kwematambudziko achakatarisana neZimbabwe.
Inini kuvhurwa kweboda ndikukutambira asika hakuna zvakunondibatsira nekuti iye zvine zvindakavhurwa kana ndikada kuenda kumba kwacho ndoenda kunoitei. Vari kumba kwacho ivavo zviri nani vatouya kuno vatsvagewo zvimwe zvinhu zvokuti vatiwane kubatsira mhuri nokuti haizvi hazvichabatsiri izvi. Kumba kwedu kwacho isusu hakuna chinhu, toita sei? Iye nezvezvezi tana takagara lockdown yanga yakatakagadzikwa kugadzikwa kuti jojojo handimukuzviona papa mari chaicho yekuti tiwane kuti ndakuenda kumba hapana. Saka todii hameno kune vamwe inini ndiri kuzvitambira heyo asi kumba handisi kuenda bhikozi hapa ndichandonoita ndonofane nzara, hakuna mabasa, hakuna kutengesa.
Muchiziviso chavo Ramaphosa vakayambira vanhu vese kuti vazvichengete nekupfeka mamask pamwe nekuita utsanana nguva dzose. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini imo Blessing Munjoma.
Yashika nguya kuti timbozwa zvaitika kune dzimwe nyika. Kurwisana kwemauto emuEthiopia nechikwata chemudunhu reTigray kuri kusimudza kutyisa kwehondo munyika ine vanhu vakawandisa zvikuru mushure meNigeria. Kurwisana pakati pehurumende nechikwata chinotsigira Tigray People's Liberation Front kwapinda musvondo repiri, izvo zvapa kuti vanhu vemuEthiopia vanodarika zviuru zvisere vapotere muSudan. Hurumende yeAustralia inoti ichadoma muongorora akazvimirira uye ane masimba ekutonga mauto emunyika iyi ari kupomerwa kuti akapara mhosva dzehondo muAfghanistan. Danho iri rinotevera ongororo yemakore mana yakaitwa nehofisi huru inoongorora mashandiro ebazi rezvekudzivirirwa kwenyika pamhosva dzinonzi dzakaparwa nemauto emuAustralia kubva muna 2005 kusvika 2016. Sarudzo dzemuAmerica dzakaitwa musi wa3 mbudzi dziri kuramba dzichikonzera mutauro wakanyanya pasi rose, vamwe vachiti munongedzo wejekerere, asi vamwe vachiti kusatambirwa kwadzo nemutungamiri wenyika vaDonald Trump kunosiya pasi rose richishushikana uye pasina zvakawanda zvekudzidza kubva madziri. Kunyange vaTrump vasati vatambira kukundwa kwavakaitwa musarudzo, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa uye vakafanobata chigaro chemutungamiri weMDCT Muzvare Thokozani Kupe vakatokorokotedza vaJoe Biden webato remaDemocrats. Vamwe vatungamiri vakakorokotedza vaBiden vanosanganisira vekuNigeria, Kenya, South Africa, France, Germany, Canada, Israel, Britain nedzimwe nyika. Asi mutungamiri weRussia vaVladimir Putin avasi pavanhu vakakorokotedza vaBiden vachiti zvakabuda musarudzo hazvisati zvapetwa. Ukama weZimbabwe neAmerica hauna kumira zvakanaka kubva vatungamiri wehurumende yeZANU-PF zvavakatemerwa zvirango vachipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu muna 2003. Asi iwo vakuru ava vachiti inyaya yeminda. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaFarai Maguhu pamwe nenhengo yeZANU-PF vaGilbert Dzikiti. Totanga kunzwa kubva kuna vaDzikiti.
Sarudzo dzemuAmerica hongu dzine dzidziso dziripo kumhuri yeZimbabwe. Dzidziso dzakanangana nekuti munhu wese ava kunzwisisa kuti zvatinenge tichitaura tichiti demokrasi, tichitaura zvokuti maelectoral systems, ese maelectoral systems pasi rose ane machallenges awo ari very serious. To the point yekuti takaona muAmerica kune vanga vakutotaura nekutogadzirira zvombo zviri very violent and physically violent zvokuti vange vachipokana pamusana pemaelections. Hatina chatadzidziswa neAmerican system, asi tatoona kuti system yedu isusu itori kumberi kwesystem yemaAmericans pamusana pekuti yedu iri more transparent. Mamedia houses ekuAmerica zvakare tinotoona kuti panga paine polarization iri so serious kumamedia houses, wanana Fox, wanana CNN nevamwa, zvichitaridza zvega kuti mamedia houses aripo they build the agenda towards certain political persuasions. Maelections aripo kuAmerica takamatarisa haapfuure chikero chemaelections akaitwa muZimbabwe.
Vamaguhu, munoti kudii nezviri kutaurwa izvi?
Ndinopokana nezviri kutaurwa navaDzikiti kuti hapana chatinodzidza kubva kusarudzo kuAmerica. Chekutanga chatinodzidza ndechekuti kunzi president hazvirevi kuti waamuridzi wenyika. VaDonald Trump vanooneka kuti is just someone ari muoffice, a citizen anochallengewa, anotukwa nekutukirirwa kunyange ne the media ne the opposition. Asi chinofadza ndechekuti vanhu ivavo vese vachiri vapenyu
chechipiri tinona tinodzidza chinonzi free press tinona kuti ma television ema America mazhinji acho vaitsoropodza vaDonald Trump zvikuru sei zvakaita seCNN asi majournalist ivavo vaigara vachivanyomba vachiri vapenyu hapana vatiri kunzwa kuti vatizira kuBritain kana kuti kupi kunotsvaga upoteri hapana vatiri kunzwa kuti havasi kurara mudzimba nekuti FBI iri kuvatsvaga chimwe zvekare chatinodzidza ndechekuti sarudzo dzemaAmerica hazvinei nekuti uri president unogona kudyiwa zvisingatenderwi muAfrica mutemo wemuno ndewekuti incumbent kana kuti varipo panyanga vacho havabviswi nemaelections saka pane zvizhinji zvatinodzidza kana tikada kuti tive vanhu vanoda kubatsirika kuti America maelections haisi hondo maelections it's a time yekuti vanhu vataurire ari kutonga kuti wakagona basa here kana kuti kwete charatidzwa nechekuti America ine mainstitutions ari kushanda
vadziki tingatimbotarisei nyaya yezvirango zvakatemerwa muvakuru vezanupf neamerica munoona zvichibviswa here nekupinda panyanga kwavabiden
pane muono wekuti zvinogona kuchinja nyaya yekuti ava ndo vakatanga kanyaya dzemasanction madhemokrats ndo vakasponsa zidhera madhemokrats saka inini maonero angu ndeyekuti ndo vanokwanisa kugurunura zvipanera zvavakasunga panyika yezimbabwe saka isu totarisira kuti Joe Biden ari kuzotarisa zvakare nekuongorora zvakare ichichitiko ichochichi nebacking yatiinayo nesadak neafrican union dziri kutaura kuti masanctions ngaachibva munyika yezimbabwe asi tinongoziva kuti vachena vanonetsa kuita zvinhu zvavo to the point yekuti hatingavave nevimbo nechivimbo chekuti zvichagona kuti zvichinje nekukasira havasi pakusevha maindresi emhomho yezimbabwe tinoona kuti zvavanotaura ivo zvedemocratic systems and so forth kuno kuti tori nedemokrasi iri nani nadhemokrasi iri ikoko
vamaguhu petai zvenyu nyaya yedu hatingaswerere kuvhiya katiyo
ndingachidambudziko guru ratinaro harisi remasanctions eamerica dambudziko guru riripo nderekuti nyika yedu ine uori upfumi hwenyika ino huri kupfumisa makoronyera
havanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vafarai maguhu vachitaura vari parunhare kwamutare manzwa zvakare kubva kunhengo yezanup f wagilbert dzikiti vachitaura vari parunhare muharare hurukuro iyi yanga ichikokerwa nablessing zulu westudio 7 yasvika nguva yakuti tinzwe zviri pasocial media
pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai pafacebook page yedu yevoa shona nemusi wechipiri china nechishanu nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere checovid-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo
makadini tete ini ndinoda kuti kumhuri yekwagringo chema ine tariro uyezve ndinoti kuna gringo zoro ramurugare gringo akaita basa guru chose mukusimudzira indastri yekuekta kwemadhirama aitifadza chose kunyanya mazuva ndaenda kuchikoro gore randaita grade 7 muna 1998 tichiona dhirama rake ndaiwanzo kufarira paya paanozoisa mhiripiri yakawanda munyama paindinakidza chose saka ndinoda kuti kuna gringo zoro ramurugare uyezve ndichiuya kuna mukoma jinimbi mukoma jinimbi ndinoti kumhuri yekwajinius kadungure mwari ngava kunyaradzei uyezve chema ine tariro kuna mukoma jinimbi mukoma jinimbi munhu akashanda akawana mukana wakanaka chose wokuita mari vakaita mari vakashanda nesimba vakaita mari yavo asi munhu aifarira mafaro Saka dai zvaibvira dai dai vaikwanisa mukurarama kwavaita. Semunhu aifarira mafaro uye zvine kunwa dofu. Vaitsvagawo driver, anova driver, asinganwe dofu. Kuti pavanenge vadhako paya, vanodrivewa zvakanaka voyesvika kubva zviri sefu. Nokuti motikari dzavaitenga idzi indege yepasi. Mota dzisingade kudrivewa nemunhu anenge adhakwa sezvo vaibva kumafaro akange vanwa dofu. Ndinokutendai chose sisi. Ndini Prime Kim ndiri kuchinoi. Thank you.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Munhau dzemitambo. Chikwata cheZimbabwe chema Warriors chiri kupinda munhandare nhasi Manheru. Chakanangana nekukunda kana kuita mangange kuitira kuti chiswedere pedyo nekubudirira kuenda kumafinari eAFCON 2022. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Zimbabwe iri kusangana neAlgeria nenguva dza9 Manheru ano. Mumutambo uyo inofanira kutora mapoints ese matatu kana point imwe chete kana zvinhu zvaomesesa. Zimbabwe yasimuka ine chikwata chayo chakasimbisisa kusanganisira vatambi vakaita saPrince Dube, Jordan Zemura, Talbert Chumba, Dave Moyo, Victor Kamuka naKing Nadolo avo vari kutambira maWarriors kekutanga. Vatambi vane mukurumbira Knowledge Musona, Kama Billiard, Kuda Mahachi, Tendai Darikwa, Tino Kadewere naMarvelous Nakamba vari muchikwata chaunganidzwa nemurairidzi wavo Zidraviko Lugorusik. Manager weMaWarriors vaWellington Mpandare vane chivimbo chakasimba kuti vatambi ava vachabata basa nemazvo Manheru ano.
Tiri kutarisira kuti vakomana vataunganidza ava ndivo vakomana vachatiitira basa, vachatibatsira basa kuti saka izvi ende tiri kutarisira zvakawanda pavanhu.
Nengo ye Zimbabwe National Soccer Supporters Association va Prosper Makaza vanoti Zimbabwe iri kukunda mumutambo uyu.
Tikona kuti tokwanisa kuhwina because ma players atanga tikapungura noyakauya nanakadeure. Saka tikona kuti coach Musau akurangidza kuti ane hope uyu atinayo naye yekuhwina.
Asi muteveri weDynamos vaSebastian Mugwisi vanoti mutambo uyu wakaoma zvekuti maWarriors anenge atoita raki akadzoka nepoint imwe chete.
Tikona kuti tokwanisa kuhwina because ma players atanga tikapungura noyakauya nanakadeure. Saka tikona kuti coach Musau akurangidza kuti ane hope uyu atinayo naye yekuhwina.
Zimbabwe neAlgeria dziri kusangana zvekare mune mumwe mutambo muNational Sports Stadium nemuvhuro. Pari zvino Algeria ndiyo iri kutungamira gungano rezvikwata zvina reGroup C nemapoints matanhatu, mapoints maviri pamusoro peMaWarriors. Botswana ine point imwe chete asi Zambia haina kana point. Zvikwata zviviri zvichapedza zviri pamusoro-soro mugungano iri ndizvo zvinoenda kumafinary ayo achaitirwa kuCameroon. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Bacha Women's Round Table na 8 PM tiri kutarisa zvinoreva kuvanhukadzi kusarudzwa kwaamai Kamala Harris semunhu achagadzwa semutevedzeri wemutungamiri weAmerica. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutori wenhau hope wechingono anonyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Sangano reZimbabwe Nurses Association rinoramba kuti rakatambira mari dzakawedzerwa nehurumende. Zimbabwe Warriors yokweshana neAlgeria mumutambo wenhabvu wakakosha. Tamba tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida kutitumira tsamba mbozha, zitumire ku studio7@viewinews.com. Muno kwanisa kunzwa na udzedu pa www.viewishona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC, nichitimurira zvakanaka vateereri.
Kwa hizika atizenda wako VOA Ndebele.